A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on November 8th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger that is now affecting more than half of the country's population of 17 million, both in the rural and urban areas.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. You can visit us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
It's beginning to be serious since the water level on most pens is decreasing. So it might be worse with time if you fail to receive the first rains in October or early November. This might be serious. Buffalo was stuck in here yesterday. We came and pulled it out, but since it has over-exhausted its power since it was stuck maybe overnight, or so it has taken much time in the mud. By the time we pulled it out, it failed to gain its power, and we had to leave it here to monitor if it can make it. But however, it failed to make it until the carnivores came and attacked it from behind, that finally caused its death. But however, the main cause was stuck in the mud. Usually, as sharks, we used to say nature should take its course. That is passive management, where we just look and monitor the ecosystem to control itself. But at point, we are forced to sort of intervene. Like, we come up with the feeding strategy now, where we are saying we need to supplement the feeding of animals right in the flood plain, because the food which used to be there, the acacia pods, they could not make it because of rain, and we are not certain when the rain is coming. So to avoid losing of animals, we are saying we need to intervene to sort of maintain population sizes.
The last rainfall season was very bad in most parts of the country, resulting in very low yields from communal and commercial farmers.
This has been compounded by the unstable economic environment that has resulted in prices of basic foodstuffs spiraling beyond the reach of many.
In August this year, the United Nations launched an urgent appeal for international aid to assist more than 5 million people described to be on the verge of starvation.
And the government has since declared the situation a national disaster as thousands of livestock succumb to the ravages of the drought.
In both rural and urban schools, some pupils are said to have dropped out of school because of hunger.
Added to this, Zimbabwe has been facing an unprecedented heat wave that has temperatures soaring to above 40 degrees Celsius.
The future is also looking bleak because inputs like maize seeds and fertilizer are way beyond the reach of ordinary people.
But the question is the government doing enough to alleviate this national disaster?
Join the show right now and tell us what you think about the situation. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
For those that are on VOA Shona, we are going to be sharing a feed from VOA Studio 7, as unfortunately we are not streaming right now, so be patient.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll definitely call you right back. And our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Let's talk. Yebo zulukandaba lamhlanje ke siyadibana njalo ku Studio 7 Live Talk lapho ke esixoxa khona ngendaba yendlala. Indlala le ibikwa ingenye embi kakhulu lomnyaka okufana lomnyaka ka 2001. Abanye bathi hathi kukhanya hayi kwedlula lokhu ngoba izulu alinanga ngemfanelo umnyaka onalo. Isikhuluma nje inyamazana ezinenge ezigoqela inkomo lezendle zezisifa njengalokho elikubone kumfanekiso esiwufakileyo labo abanelisa ukuthi babone kumabona kude ku TV sifakile sibili umfanekiso lapho inyathi eyabhaja khona edakeni yaze yafa ngenxa yokusilela kwamanzi amadamu awosela amanzi njalo indlala le imbi kakhulu lasemadolobheni ngoba intengo yokudlalayo ayibambeki lezi nsuku kungani into intengo ikhwela mihla ngemihla osekubangele ukuthi kube lendlala embi kakhulu emadolobheni kunye lasemaphandleni yiko ke sifuna ukuxoxa lani ke balaleli bethu lisitshela ukuthi lina lapho elikhona indlala le iliphethe njani mavela
aiwa kune avo vachangobva kupinda pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona ne avo vakateerera pari zvino tinokuchingamidzai nemufaro nasi tirikutarisa isu pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika tinotarisa isu kuti kune dzimwe nzvimbo tirikunzwa isu kuti muka uyezve ne zvimwe zvipfuwo zvirikuwanikwa izvo zvichifa pamusoro pekuti hapana mvura yekunwa uyezve pari zvino mvura haisi kunaya saka ndo zvimwe zvinhu zvatirikutarisa kuti imi kwamuri ikoko muri kuzvigona sei pane masangano here ari kukubatsirai panyaya yenzara yatekeshera munyika uyezve kana muine zvipfuyo zvirikufamba sei nekuti vamwe vari kuti mombe dzavo mbudzi dzavo kune dzimwe nzvimbo dzirikuwanikwa idzo dzichishaika nekuti kuri kupisa zvakaipisisa uyezve mvura hakuna saka ndo zvimwe zvatange tiri kukurukura ipo pano tiri kuona zvakare kuti sangano renational parks remuzimbabwe riri kutaura iro kuti pane mhuka dzakawanda dziri kushaya pamusoro penyaya iyoyi pekushayikwa kwemvura let's go now to a clip from the national parks timbonzwa kuti vari kuti chii
idambudziko rekudyiwa kwezvipfuwo ne maminda kufana siana mhofu ana nzou vanomboyoma semavillage ari kusekumberi kwa tuzidzi nekune ndirikino akareverera muno mudzinosvika nzou tichiparadzwa maminda saa zvimwe zvinoitika nzvekuti veparks makavashedza dzimwe dzonguva kana kuti makaudza kana ari munharaunda kuti mhuka dzanetsa vanongouya sometimes voita sei vongotinha voenda havana rungobatsiro rwavanokwanisa kupa kuchi kuvanhu kuti mimi muchikwanisa kuti muteme mhuka yayo kana kuti muidzinge mimi inotova mhosva hombe chaiyo yakanyanyisa saka tinoti toda muzikuhombe iroro
tiri kunzwa apo vamwe vagari vari kutaura ivo kuti kunzvimbo dzavari kugara vari kusangana nedambudziko irori rekuti kuri kuuya mhuka dzinenge dziri kubva musango dzichitsvaga chikafu asi vari kuti ivo kuti vawanikwe ivo vachiuraya kana zvimwe zvakadaro zvinenge zvisiri pamutemo uyezve ndo zvavari kutaura kuti nenyaya yekuti pari zvino pari kuwanikwa ipo mvura haisi kunaya uyezve kunze kuri kupisa zvakaipisisa zvimwe zviri kuita kuti dzimwe mhuka dzemusango dziwanikwe dziri kuuya dzichitsvaga chikafu asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani vedu vatovapa runhare pari zvino tina vakarikoga kutadza ushe veRed Cross operations manager weRed Cross sangano reRed Cross tinokuchingamidzai pachirongwa
mazvita
ehe tiri kunzwa kuti kunzvimbo dzakawanda vanhu vari kutarisana nedambudziko rekushaya chikafu pane zviri kuitwa here nesangano renyu mukushanda neavo vanowanikwa vane dambudziko rekushaya chikafu
sesangano reZimbabwe Red Cross panenge paita dambudziko renzara tinowanika tichishanda pamwe chete nemapazi anenge achiparuya muro kunzvimbo dzakasiyana pari zvino tinoshanda pamwe chete neWFP tiri kudunhu remuzara bani tine hurongwa zvekare hwatiri kupa ruyamuro kuvanhu vanosvika ivo 41,000 nechidimbu kumudharabani kubira panguva ino yatiri chine zvekare chirongwa chatinacho chatinopa rubatsiro asi tichipa rubatsiro tichibudikidza nokupa pamusha wega wega mari inosvika iyo 10 years dollars pamunhu wega wega asi tichisvika pavanhu vashanu kureva kuti musha unenge une vanhu vashanu tinenge tichigona kupa $50 yari maus dollar 10 asi yozokonvetwa nebank rate yemuzimbabwe kuti vawanike vachibatsirika kutenga chikafu rubatsiro urwu tiri kurwipa kubhinga kukariba pamwe chete pari zvino takawana zvekare rubatsiro tichishanda pamwe chete neeco tichange tichizopa rubatsiro kumhuri dzinosvika idzo 20,000 households vanosvika almost 80,000 vanhu vachange vachizowana zvekare rubatsiro rwemari kuti vange vachikwanisa kutenga chikafu munguva yenzara yatikasangana yatiinayo.
Maybe if you can just tell us the same thing in English. What efforts are you making as the Red Cross to help those that are facing drought at the moment, and which areas are you working?
As Zimbabwe Red Cross, currently we are working in Mwenezi and Chipinge, where we are also going to be doing cash transfer modality to the affected households, where we are going to be assisting 3,000 households. That's for Mwenezi. We are also going to be offering support in Binga. We are also being supported. Our main funding partners are the British Red Cross, the Finnish Red Cross, and the Danish Red Cross to support in Binga, Kariba, and Gokwe North. Then we also working together with the ECHO.
If you may just hold on, Chris.
Yebo sesilo mnumzana Mandla Nkomo siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris ngizivingelele labalaleli.
Hayi siyabonga. Ye mnumzana uke wavakatshela esigabeni seMathebeleland North akusitshele okubonileyo ukuthi indlala iminjani khona.
Ye njengokutsho kwakho Chris ngike ngaba lethuba kuyona kulonaleliviki eliphelileyo ukuthi kengivakatshele eMath North ngehla ngayo iMath North ngaze ngafika koBulawayo ngadlula ngeqela eMatobo. Umumo okhona mubi kakhulu ngoba ngathi nje zonke izigaba odlula kuzo okubonayo kuyafana amadlelo ukhanya kudala sewaphela lemfula eminingi esemath north vele kayisagelezi lokugelezi okuveza ukuthi isomiso salonyaka singaphezu kwalesi esesike sasibona. Mina ngokutsho kwami ngibona ngani even esika 91-92 kasisondeli kulokho engibonile.
Okay, so Mr. Nkomo, are you saying that this drought is worse than the one that took place in 91?
Well, certainly from an anecdotal point of view, obviously one needs to then compare the rainfall patterns and so forth. As you know, drought is in many dimensions. There's a meteorological drought, there's a hydrological drought, etc. But certainly from an anecdotal point of view, looking at the state of the grazing, looking at the state of most of the rivers, it certainly looks like this year is really bad. And I think what makes it worse is that we had the 2015-16 drought, so we hadn't fully recovered from that, and to then have the low rainfall we had in this past rainy season is really why we are where we are today.
Okay, thank you.
Va kutadza ushe mumboti tsanangurawo mamuri kutaura kuti pane nzvimbo dzamuri kushanda nazvo uyezve muri kubatsira panyaya yekupa mari nezvimwe zvakadaro. Muri kushandawo zvakare mumaguta here kana kuti muri kushanda kumamisha badzi?
Pari zvino tiri kunyanya
Hello.
Taurai. Ndati pari zvino tiri kungonyanya kushanda tiri kumaruwa. Mazuva ari kuteera aya tichanogara zvekare pasi neveWFP kwe wano wando wanenge wachino kuna kunge tishambi zana na wani njimbo zimeta zime zara omu madoroba ya tributa sila utikana tika wana omu kana kubira mnana January kwa wanenge weta scale up ma operation tino kuna kunge tishizo wana omu kana wakubatira wari omu madoroba.
Se Zimbabwe Red Cross pamune muri kupa chikafu chii chaizvo chamune muri kupa vanhu chakawanda sei chikafu chacho zvinofamba sei?
Patinenge chacho in kind pamunhu wega wega pamwedzi zvichienderana zvakaonekwawo zvayasanangurwa neruzivo nevano ruzivo rwacho munhu anenge achiwanikwa achipuwa iye 12.5 kgs dziri dzehupfu kana kuti dzechibage 0.75 dziri dzemafuta dzekozoita 2.2 or 2.5 kgs dzepausis kana kuti beans dzinova dzekuzonobika kuti vange vachiwana chikafu asi kana tichinge tichipa iri mari tinenge tichitarisira kuti we have given a household a choice yokuti vanonotengawo zvavanoona zvinopawo zvinovaka miviri zvinoenderana nechikafu chokuti vange vachidya semhuri pamusha kubva pamari iyoyo inenge yavapiwa $50.
Maybe if you can say the same thing in English, can you break us down, break for us down, what exactly do you give out to families in terms of food aid, and how do you determine that this family needs so much?
I'll start with the targeting. Mm-hmm. Our targeting, we target the most vulnerable, those who are chronically ill, often the children, the elderly, and those who are labor constrained. And generally, in most cases, we target IPC phase 4, that is the index phase in districts. And in this category, we have districts like the Chipinge. These are the worst affected districts to date. And our targeting, we will always say at household level, we give each household as an individual a minimum of 12.5 kgs whole grain or mealy meal. Mm-hmm. We also give 0.75 in pulses, 5 in oil, then 2.5 in pulses, which is given according to the WFP standard, which we also work with as a cooperative partner. And each household, according to the minimum expenditure basket, which was worked at national level, we realized that each household, an individual, per month is entitled to $10. And this $10, which is denominated to the local bank rate, whatever rate, is the one which is given to an individual. For us, we take to a maximum of 5. Mm-hmm. And in all these districts where we are working, we will be reaching an access of 40,000 households over the lean season.
Mm-hmm. Please hold on. We're going to take a caller. Hello, caller.
Hello, Titi.
Makadi, and you took Tora Nanu Yeshwe Murukupi.
Murukutara na Stepum Tandavari. Murukutara Ndiri Kudunure. Deben, KZN, mm-hmm. South Africa.
Taurai Tinsky.
Nawenda nautara nezwa yu, nuku atine tukuti pesani, kwa naisa namba za, upapa nautara ni na uye, ye zirugitika za itika ze kupa rovima basi matau.
Taurai yenye shosho, but nautiti zozo kira panyaye nza.
Alright, inga andi baprewa angu tima basi, of course, tamaona. Asi petrula kuziwa wote, muliziwa wote hiyo ndiani uzema basi yuwae. Nekuti tinozora kuti mabhazi yuwae basa ranifana nga achita, alishora aya zenga achita. Zvakare zvinozokonzera kuti mabhazi yuwae kambani yesu kwa iwe inozobroka. Chikonzera nemhaka ndekuti mabhazi yuwae, anenge akushandisa mabasa emusangano ezanupiefu. Akuita mamwe mabasa achiriwo chaiwo chaiwo. Saka mabhazi yuwae anozoshaya service. Ende tinozoti kuti tozoka mabhazi yatorwa nezvimwe zvikwereti. Hatisi zeti mabhazi akabhadharwa chaizvo chaizvo. Tada kuti tinyatso kujekesera kuti muridze mabhazi ndiani. Nekuti vamwe vari kutaura kuti mabhazi anofanira ari amukumba. Uyo anee muridze inda Africa ndiye ari kunzi ndiye muridze mabhazi. Saka tada kuti hurumende ngaijekesere vave ruzhinji ipapo chete. Nekuti zvichangoitika kwenguva diki diki vanongokwira mabhazi aya tozoka kuti mabhazi yatorwa nevaridzi. Kana kuti mabhazi aya yatorwa nezvikonzi. Angare chikwereti kudidi. Saka rati naungo tuwa wati jigesero uti urumende kwa wafana kuti jigesero yopa na wima baza.
Aiwa.
Chape mbele la ngangani ino bata maiga.
Mm-hmm. Aiwa paka naka asi chizema tauro kuti mnyeye nzara mruku iwonosi. Kumusha panesha mruku batira na suiri var kumusha.
Ungu tete kumusha kutu batira cha izu. Tukuto tumira umari. Nekutenga chikafu. Asi na wili kiti kamanje ina wiana malaita. Watino tumira na chikafu tete.
Mm-hmm. Varuita
si. Na malaita wachisina kuimbika. Na malaita weda wachisina kuimbika. Tuzi kuchema zakanya wachinji. Waru kuchema zakanya. Zakanya isa wadusikafu azizi kushika. Mabega waru kusika kumusha avurwa. Saka tukunyanya kuchema. Ndoe tukunyanya kuchishunguru zane kuchiruwaza. Takutochika uka na kuchumira kwa nizi. Totosha kuchichodi. Zakaya miriku ya tukuritwa. Ya tukuritwa. Ya tukuritwa. Ya tukuritwa. Ya tukuritwa. Ya tukuritwa. Ya was really liable to me my money transfer agent are registered. I say, Miripo Yakanya Titi. Yakanya Yisa.
I wa Pakanaka move in a weekend, Yakanaka. Bye bye.
My cabas.
Bye bye, yeah, Chris.
Yes, marvelous. Maybe we'll take a quick break and we'll come back to the show. Yes, welcome back. In case you're just joining us, welcome to Studio 7 Live Talk. And tonight we are talking about hunger and the drought that is affecting the country right now. And on the line, we have agronomist Mandla Nkomo and, of course, Mr. Karikoga Kutadzaushe of the Red Cross Operations. Now let's go to Mr. Mandla Nkomo. Mr. Nkomo, we see this is a very bad situation. Is there any respite when we look at the future, like if we look at the forecast for the next season?
Yeah, look, I think, Chris, that's a very good question. So what typically happens is that around about, you know, mid-October, most meteorological departments in the region will do a seasonal forecast. The seasonal forecast that I've seen two. I think the first one talks mainly to the entire rainy season. And, it does give an indication that, you know, for most of the country, we might get normal rainfall. Normally, you know, between now and December, and then maybe from February and March, which would be great, but there are areas where they are predicting that we're going to have below normal rainfall, which is obviously a concern. And I think what I've seen as the revised one, it also confirms that you know, we will have normal to below normal rainfall, meaning that there are some areas that might have a double whammy, as you Americans call it. Of 2 years of drought.
Mm-hmm. But when we look at the short term, like we've seen the weekend forecast, they're saying there could be some rain. But do you think that people should start putting their seeds into the ground right now?
Well, so from what the forecasts are saying is that we're going to have the rain in almost like two patches. There is a period between now and year end where some of the precipitation will come in, and then there will be a bit of a dry spell, and then there will be more rain towards the tail end of the rainy season. So what you know, we normally recommend is that you have to wait for the first effective rainfall. And normally effective rainfall, depending on who you are, you know, is anything in the region of 30 to 50 millimeters of rain. But because we're coming off a very dry, you know, period, farmers need to check if there is sufficient moisture for what we call the seed bed. And it's therefore very important that, you know, our extension officers who are closer to the ground can provide an advisory to farmers to say plant. But what I would recommend, you know, Chris, to be on the safe side, I think people need to be looking at shorter season varieties. That's number one. And two, I think they need to be looking at other grains, such as sorghum and millet, which have a better chance of surviving an unpredictable season like this one. So we really need to be extremely cautious, but at the same time, take the information we have to plan better for this season.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutora na nuye zwe murikupi.
Mukutora na Maxi ngirimpolo kwani ku South Africa.
Hey, kwa kamira seko ku South Africa.
Ah, kuno kuruto nayo.
Aiwa, pakatona kana kuti nhasi nyedu ya Tukutora inyaya yekusanaya kuri kuita kumusha. Muri kuona sei tona kuti vazhinji vari kuchema nzara. Uyezve tiri kuona kuti mhuka dzesango dzimwe dziri kuwanikwa dzichifa nekuti dzinenge dzaakuedza kusvaga mvura kunenge kuine mvura. Imi muri kuona sei nyaya iyoyi?
Tiri kuona sekuti mafamasi emuzimbabwe ngangori mazvinhu zvinokwanisa kukasira kuibva like zvinirima wana soya beans kana rapoko ana rukweza etc zviyo zvinoti zvisingakurumidzi kuchane zuva. Then mvura is obvious. Mvura haingatadzi kunaya sige nemvura obvious inotomboti inaya edha ingava inogonawa zvayo shoma but noti kunini kuti hakunayi zvachose.
Aiwa, mashoko makuru kuti muri kuwanikwa here muchibatsira vari kumusha panguva ino zvinhu zvakati muri kubatsira
nawo tirikuvatsigira.
Muri kuvabatsira sei? Muri kukwanisa here kutumira mbeu kana zvimwewo zvii zvamuri kuita?
Zvese tirikwanisa kutumira chikafu, tokwanisa kuvatengera kunoku kozi kunoku zvinhu zviri chipa dani kuzimbabwe. Tokwanisa kutenga even mafuta ari chipa dani kuzimbabwe kozi hazvibatsiri kutumira mari kuzimbabwe. Izvo chikafu kunoku chakachipa unokwanisa kutenga then wosenda. Kune mana malaicha mabhazi anouya muno muSouth Africa ari kutora zvinhu achiendesa kumusha kubatsirana nevari kuzimbabwe.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Tatenda.
Bye-bye. Mr. Kutadza Ushe, kana muripo panhare dzoka izvenyu timbonzwa. Hello. Okay, regai tichaedza kuvabata Chris.
Yes, Mr. Manzankomo, can you please stay on the line while we inform our listeners of what's happening out there? There's been a short, brief kind of cabinet reshuffle, and we understand that the Minister Ngobizita Mangaliso Ndlovu is now the Minister of Environment, Climate Change and Tourism, while Honorable Dr. Sekesai Irene Zenza is now Minister of Industry and Commerce. Professor Paul Mavima is now the Minister of Public Service, and the Minister of Primary and Secondary Education is now Mr. Kane Matema. We also have a new Minister of Home Affairs, and that's the Honorable Kazembe Kazembe. And, of course, the Minister of Information, Communication, Technology, Postal and Courier Services is now Jennifer Muswere. And the Minister of National Housing and Social Amenities is Mr. Daniel Garway. There have also been 6 appointments of deputy ministers. And the Deputy Minister of Local Government and Public Works is now Marian Chombo. The Deputy Minister of Foreign Affairs and International Trade is David Musabayana. The Deputy Minister of Women Affairs is now Jennifer Mhlanga. And Minister Yeukai Simbani Gavi, that's the Deputy Minister of National Housing and Social Amenities. Minister Dingumuzi Phuthi, the is now the Deputy Minister of Information, Communication Technology and Postal Courier Services. Deputy Minister of Higher and Tertiary Education is now Honorable Remo Machingura. Yes, back to our topic of the day, and today we're talking of hunger. And Mr. Nkomo, you say the future looks a bit bleak also compared to other years. Now, people have been saying that it's because of climate change that we are experiencing these kinds of droughts. What's your take?
Well, I think there's a lot of truth to that, Chris. I think what we are noticing, I think certainly when I grew up, and I'm not that old, the expectation was that you'd get a drought maybe once every 10 years. But it's an anomaly to have, two meteorological droughts following each other, such as 2015-16 and what we're experiencing now, 2018-19 and potentially 2019-20. So it's an anomaly. So what we can confirm or what we can say is that there is a definite shift in the rainfall pattern. But I think we also need to understand that while we cannot control the weather, we can certainly control how we cope with the adverse weather. And I feel that our state of preparedness as far as droughts are concerned probably has got a lot of room for improvement. And I really urge farmers, government authorities and others to put their heads together to say, how do we focus on mitigation? How do we focus on increasing, the resilience of farmers, and how do we therefore, build their adaptation capacity?
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous.
Aiwa kune avo varipachirongwa chedu tinokuchingamidzai tinoti kune varipa Facebook page of your Ashona tukuedza kugadzirisa kuti tigokwanisa kuwana tichi kupai live feed yedu direct asi parizvino munogona kuuya tichitaura nemi tiri pa Studio 7 tinotenda vese varipano parizvino regai tibva tatoverenga zvamuri kunyora ipo pano pane vazhinji vari kunyora tirikona pana hardship mpofu. Once good evening, give us more. Blessing Mandaza. Arukuti, please call me in the visa number zake. Clifford and Love. Once I would like to know from the Red Cross guy, does the help reach Bulawayo or it's Murambinda only? Tichaedza kuti tibate ve Red Cross zvakare vakutadza ushe vakarekoga kutadza ushe ndi operations manager weku Red Cross Zimbabwe. Innocent Mutandari Chikanzi, good evening from Botswana. Nemiwo kwamuri ikoko makadiko. Gudo Musavenga na Rafe Wanza, how are you guys? Your work is greatly appreciated. Aiwa, we also appreciate you for coming to our pages. Perseverance aripano atindipe tifonere ndo vatipa namba yake. Obet Macaroni, and good evening, Kwamuri, Robert Mangoma, Angoma Yezi, and please call me in the visa number zake. Top 10 yedu Elvis King, Masuka, Chanyuka, and hello, Kwamuri Koko, and kunzo tina kola hapa, na reparishino, hello, kola.
Hello.
Tukta ura nanu ye jemuri gupi?
Na mkuma tine tendriku, andi.
Ndimi muri kunzvimbo dzatirikutoda chaizvo. Kwakamira sei kuhangeoku? Tiri kunzwa kuti kune mhuka dziri kushaya nezvimwe zvakadaro nenyaya yekushaya mvura. Kwakamira sei?
Kunyaya kupisa zvakanyanyisa.
Hello? Kola wedu wekuhange. Foni yake yabva yadropa asi ari kuti iye vari kuhange. Hanzi kuri kupisa zvakanyanyisa. Takanzwa vemeteorological department vachitaura ivo kuti ichokwadi, climate change ndo iri kuita kuti kumbowanikwa kuchipisa kunzvimbo dzakasiyana-siyana, ndo kutaura kwavari kuita. Saka tichange tiri kuenderera mberi tichikupakurirai zviri kuitika pari zvino kuitira kuti tionesane. Asi pindai muchirongwa muchinyora zvakare nhamba dzenyu kuitira kuti tiwanikwe tichikufonerai muchitipawo pfungwa dzenyu kuti muri kuzvigona sei kana muri kumamisha zvii zvamuri kuita. Pane vamwe vanoti vari kushandisa chavanoti votsaona kuti vanotsaurirana chikafu, angave ari mafuta, ungave uri hupfu kana rice. Saka titsananguriwo kuti imi muri kuzvigona sei kuti vamwe vakateererawo kana vakanzwawo zvamunee muri kutaura vanogona kuwanikwawo vachishandisa zvamunenge muri kushandisa imi. Tinokutendai, Chris.
Yes, marvelous. Let's go back to Ubaba Nkomo. Ubaba Nkomo, ungasitshela nje wena ngamafitshane ukuthi abantu ngesikhathi lesi beyenzeni kakhulu nxa sikhangela ukubana kulenhlanyelo ezithiwa zona ngi-short variety lokunye okunjalo. Ungaxwayisa usithini uZulu?
Ngiyabonga Chris. Njengoba izichichamfundo kumbizazi zezulu sezivele zathi ukuthi kungenzeka ukuthi lonyaka line kodwa lingani ngendlela esikhangelele ukuthi line ngalo. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ungahlanyela inhlanyelo le efuna insuku eziningi ukuthi zivuthwe. Izagcina ificwa yikuphela kwezulu. Ugcina ungatholanga lutho kodwa wena usufakile inhlanyelo phansi, abanye sebefakele fertilizer. Kodwa ke inkampani lezi eziningi ezenza inhlanyelo kwelakithi zilemhlobo ethize abathi ngama short season variety, ama medium season variety lama long season variety. Ama long season variety avame kakhulu ukuthi asebenze endaweni ezifana la kuma Shonaland and so forth, lapho izulu elingani lina ngcono khona. Kodwa kwakithi umhlubulo lo weMathebeleni North South lase enkabazwe kungaba ngcono ukuthi abantu bekhangele inhlanyelo leze singathi ama medium kumbe ama short varieties. Lokhu sisenzela ukuthi wona vele ayenzelwe ukuthi avuthwe masinya esikhathini esifana laleso kulezulu esilisolayo ukuthi maybe kalisoze line ngendlela efaneleyo. Kodwa ngaphezu kwalokho phela sinanzelele nini futhi ukuthi wonke umuntu kumbe zonke indawo azilungelanga ukuthi zihlanyele umoba. Ngakho-ke thina siyaxwayisa ukuthi kulezo ndawo origin 4 or 5 abantu kabaqinise ukuhlanyela izinto ezifana labo amabele, inyawuthi, uphoko. Baphinde futhi behlanyele besenza intercropping ezabe le ndumba lokunye okufana nazo, ngoba kuyasiza ukuthi ukuthamba lokhuyana abathi ngesilungu yi-moisture bungehli masinyane, ngoba indumba ziyanaba zivala umhlabathi. Kwezinye indawo sithi vele abantu bengalimi ngendlela abayijwayeleyo ukuthi uyadweba umfoli insimu yonke. Kabenza i-conservation agriculture ukuthi uyadweba umfolo kuphela, uhlanyele kulowo mfolo, ubusuhlakule emaceleni kodwa ungaphendula umhlaba wonke, ngoba uzagcina usenza ukuthi lokuthamba lokho kukhona kusheshe kuphela.
Hayi, kuyezwakala. Ungabamba njalo kancane, sithathe umlaleli.
Hello caller.
Hello,
yes. Ai wathi akasimba, makasimba here kwamuri ikoko.
Ai wathi ri right.
Ehe, tukusaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na mukoma Robert, ndiri ku Johannesburg.
Taura itinzo mukoma Robert.
Eh, ndoda kungo kurudzira wo especially wa mazira edu avechidiki ngatibatsira nei vakomana nyanya vari kumusha.
Mhm.
Ngatibatsirei vari kumusha dambudziko. Ndakabva ko ndiri kuno kusouth, ndibvezi kuno kusouth Africa, ndakaenda kumusha nokunga last week. Zvisi kuita vanhu vari kufa nenzara.
Kumusha ndekupi hanzvadzi?
Kuchipinge uko, zvisi kuita vanhu vakurarama nemichero yemusango iya kunotsvaga mauyu. Kunodai unoona kuti haiwa vanhu varwadziwa.
Saka imimi
zvakanyanya varwadziwa.
Muri kubatsira sei pakamira pakadai?
Kungotiwo paunenge wavanawo ipapo uchingotumirawo kamari, uchingotumirawo kazhinji ukaona takatokosha bibva watenga zvinhu zvacho kuno kuchikafu kana une mari, tenga chikafu upi, ubatise nemabhazi, ubatise vana malaita, vaendese vanhu vari kupa nezaro, haitombori nyaya yekutamba. Zvaoma vanhu vaonda, unonyatsoona kuti munhu uyu pamwe within 2 weeks or so munhu anogona kungodonha. Situation yacho iri very tense.
Mm-hmm. Maybe you can amshit nechirungu matimunuta urashona nechirungu mombo tuzo in English. Can you just tell us, you say you were recently back in Chipinge. What did you see in terms of how the people are coping with hunger and what's the situation like there?
What I saw, my sister, is starvation. You know what they call starvation at the highest point?
Mm-hmm.
You know, kids, you know, the old people... People are just you will just have pity. You will just cry when you look at the situation.
So how are you helping?
People are suffering. The little I can, just to send, you know, sending food from here, South Africa, you know, buying groceries a little bit, just here and there. You know, we are trying.
Mm-hmm.
The situation for ourselves also, you know, as foreigners also, we are struggling. We have to run around, but we don't have the choice. So
mm-hmm.
I'm encouraging every Zimbabwean, as long as you have a parent, a relative that is at home, please give a hand, especially in this season. Give a hand. Send something. Let people eat. People should not die. We have to do something.
I want.
The little you can say, it can look small in your eyes, but
mm-hmm.
surely it makes a very big difference.
Mm-hmm.
Makes a very big difference. I went by the shops when I get off the bus,
mm-hmm.
tried to buy what you call pap and, you know, and meat for me to eat. But because of it, I couldn't eat it myself. I had to give it to the children. Because
mm-hmm.
they all come and, you know, surround me like this. I think, well, what kind of a situation is this?
Mm-hmm.
It's difficult.
Thank you so much, Andras.
Yeah.
You have yourself a nice weekend.
Okay, my sister, thank you for the program.
Bye bye.
Let's encourage us to do good. Thank you. Thank you so much.
Okay, thank you so much. Chris, I think you can take your caller, then I will go to Mr. Kutazaushe. He's back on the line.
No, we can welcome him. Mr. Kutazaushe, we have some few questions for you. And can you tell our listeners how and which places are you helping people? Because we had one caller asking if you are helping people in Bulawayo and other areas. Can you tell us exactly, and also whether you are only assisting those in the rural areas or it's also urban?
Currently, we are working in the rural areas of Binga, where we are working in 6 wards, and we are also working in rural Kariba, that is Siakovu. We are also working in 6 wards where we are reaching an access of 4,000 households. And we are also working in Mwenezi and in Chipinge. It's an average of 5 wards where we are actually doing our food assistance interventions through cash transfer modality. And we will also be working in Gokwe North, again in 6 wards, where we are going to be reaching 5,700 households with the cash modality. Why we moved on into cash transfer, the reason is to actually give the household an alternative of what is the best food supply they can actually get in their locality instead of just providing whole grain in their community.
Mm, interesting. You are assisting in Binga, and we have the MP for Binga right now, Mr. Prince Dube Kosibanda. Mr. Dube Kosibanda, welcome to the show.
Thank you, Chris. Good evening, Zimbabweans. Good evening to everyone that is listening.
I think we have an issue with your phone. Maybe we'll have to call you back. Hello?
How is it right now? Hello, Chris.
It's still not clear enough.
Okay, so I think you have to call me again.
Yeah, sure, we'll do that.
Okay.
Thank you so much.
Mm-hmm. Aiwa, vakutadza ushe pane vamwe vanga vari kuvunza ivo kuti munzvimbo dzamunoshanda mupana anyora hanzi muri kushanda here kuna ana Bulawayo nekumwewo.
Pari zvino kunzvimbo dzeBulawayo hatise kushanda ikoko kune kuine vamwevo isi veZimbabwe Red Cross maringe nechikafu kuna ana Bulawayo hatisi kushanda hedu ikoko asi mune zvimwewo zvirongwa zvisiri zvechikafu tinenge tiri munzvimbo idzodzo hedu seRed Cross.
Panyaya apa yemari, sei makafunga kuti muchange muchipa vamwe mari?
tete takaona kuti nemamirire enzara yatinayo munhu akawana mukana wokupuwa mari unomanyamanya kunzvimbo dzakasiyana achitsvaga zvinoti iye akasire kubatsirikana zvekare takaona kuti kupa mari nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe kuri nane pakuti tibi tinoda kufambisa marori echikafu marori echikafu achadhura otora zvimwe mari yakawanda marori ekufambisa chikafu dhiziri munyika riri kunetsa asi tikange tiri muHarare mari dzikaiswa mumafoni chero kwaari munhu waakukwanisa kuti ange achiwana mari oenda kundotenga zvinenge zvichienderana naye zvekare vekumashopu vakakurudzirwawo navo kuti kana mwedzi unenge waakupuwawo vanhu mari pasazowanikwa vaya vanoita udziri hwokuda kukwidza mitengo ndati ndigare ndataura nyaya iyi saka zvakaonekwawo mumabhizinisi kuti mukange maindawo kubhinga mapa munharaunda idzi mari inosvikawo 100,000 US kureva kuti the local economies are also being promoted and in this way we strongly believe it's a recovery measure which will build resilience of local economies and local businesses.
Maybe if you can just say that in English, why did you decide to go the cash transfer way, not just to give out handouts and food?
We strongly believe the cash transfer is empowering communities to make choices. It is also an opportunity for a dignified approach to an individual. We are knowing that as much as somebody is hungry, but it is always good to have dignity and ensuring that somebody is given a choice of saying, when I want to buy, I buy what is actually missing in my household. When I also have somebody who is not feeling well in the household, the money which I was given, I also do budgeting. So in that case, we strongly believe cash transfer modality is empowering our communities to make choices. And also in the current environment, in kind will always be faced by a number of challenges. Truckloads or whatever are very expensive. Also, an availability of diesel to move these commodities will provide a big challenge. However, when somebody is given money through EcoCash or transfer, this is an easier modality and we end up reaching more beneficiaries end of the day.
Thank you very much, Chris.
Yes,
thank you for the opportunity to explain.
Yeah, please stay on the line, Chris.
Yes, Mr. Nkomo, thank you for having you on the show. Maybe you'd like to just say your last word so that we give a chance to Mr. Swanda. Mr. Nkomo?
I wanted to maybe reiterate is the issue of livestock. I think we've spoken a lot about crops and crop farming, but as you know that you know, places like Matabele and North South and the Midlands and Maswingo are more suited for livestock farming. And the biggest impact right now has really been on livestock, both small stock and large stock. I think my advice for farmers is that the situation is bad. Even if the rain starts now, we still need at least 6 to 8 weeks before there's decent enough grass to start having an impact on the cattle. So we are not out of the woods yet. So my view is that farmers need to look at their herds and really prioritize keeping the females, which is the cows and the heifers, alive, because that's really where the future of our livestock sector is. We cannot afford to lose breeding stock. And I would really urge farmers to do everything in their power to keep those animals alive. Those who can afford, we are recommending that they try and get maybe a pen fattening or pen feeding seed from any of the shops. But alternatively, there are people selling hay, which can be, you know, given to animals with something like molasses to make it a little bit palatable. Because what is important right now is to keep the rumen operating or working. Once an animal's rumen shuts down, then the game is over. It's too late. So I would really urge farmers that the, even though, you know, there are clouds and there's a bit of rain here and there, we are not out of the woods. We should expect that for the month of November and part of December, we still need to supplement our animals, in particular breeding stock, which we really need to keep alive.
Okay. Thank you so much. Have a very pleasant evening and a nice weekend.
Thank you so much, Chris, and your colleagues there.
Thank you. Let's welcome back again Mr. Prince Dube Kosibanda, the Binga North MP. Hello, Mr. Swanda.
Good evening, Chris, and good evening to the listeners all over the world who are listening to this program.
Thank you so much, Mr. Swanda. You heard we have Mr. Kutadzaushe. He's from the Red Cross. He says they are assisting people in Binga. Now, can you tell us how the situation is like?
Yeah, I partly heard Mr. Kutadzaushe talking about them assisting six wards in Binga. We totally appreciate the efforts that are being done by development partners in trying to alleviate the deepening crisis of poverty and starvation in our rural areas. But if you look at it, he is saying that Red Cross is assisting six wards out of how many wards in Binga. Binga has got a total number of 25 wards. And therefore, if they are assisting only six, then it means that we still have got 19 wards where they are not assisting. Yes, there might be one or another organization that is also assisting in those other 19 wards, but still the same. The problem remains that the level of poverty and the level of starvation that we are currently having, I think, goes beyond what our development partners can assist with. Let me give you an example that he is talking about cash transfers. I'm aware that we have got programs of cash transfers that are taking place in our areas, in our various areas. And those cash transfers are literally what we call food for work, where people are having to work on development projects in their areas, and then at the end of the month they get some kind of cash. I think it is going a long way to assist those that are benefiting. I totally appreciate. However, there are a number of challenges. And the challenges that we are facing are in this manner. Firstly, I'm not so sure how much in terms of cash transfers they are giving to each household. But one would realize that with the level of price increases that is happening in the country, each month that people or a household receive money, it buys less and lesser. And beyond that, it is not covering everyone. It is covering only a few. Nowadays, when you are talking about poverty levels in this country, even a teacher teaching at a secondary school, a high school in Zimbabwe, actually qualifies to be a beneficiary of food handouts. Because if you look at the salary of a teacher, they can't even afford to buy a 25 kg of seed maize, you know, and which they are supposed to use to supplement whatever meager earnings that they are earning. So, yes, indeed, development partners are doing very well to assist us, but the number of people that need the assistance is just too high, such that I don't think that the development partners can afford.
Mr. Swanda, let me cut you short there. We have a listener who has been holding on for some time. Please do stay on the line. Marvelous.
Hello, caller.
Hello, Mavi.
Yes, it is. Hey.
Mavi, Mama.
Ah, Tiri, right. I see you made it. Repa, Botswana.
Ndiyankomo, mkwacha mazizu.
That is what Ndiyankomo, mkwacha mazizu. Tawra, it is.
Mna Chris Gandhi, magadi baba Chris.
Yebo unjani nkomo?
Anko nizolunzila anjo benkuluma.
Ah, ubukuluma nguzwile.
Indoda, mna indoda pelota ulamaketane. Ubaba ebizwa utawutaba lemaketani makufula phansi.
Yebo phela.
Inkaka kataba bangkomo kunzima umhlabu uyachisa kunzima kuyesabi.
Mm.
Umzila lundoda uthi banika abantu imali emafonini lokho ngibone kungcono ngathi yathi sihlave emakhaya laphana.
Mm.
Uyathola ukuthi abantu ababenefitayo the same people abanikwa kudala babelokhu bebuyelelana bekhethakhetha abanye abantu. Bathi isaruza abanye bantu ukuthi anzichibake siyaphiwa amavelasi anebusiness mangwana apiwa ganja anebusiness varombo chacha vanotambura chacha vasingapiwe. Saka kana vachipa munhu according to individual vachimupa mari yake wozitengera kana mafuta ake wozitengera kana sipo yake wozitengera it's a very good thing. Pane mhuga futi pane mhuga manje dzedu dzati kuchengeta izi kupotsana mavherasi kwakaipa kwakaoma ezino mombe dziri kupera.
Saka vari kuita seiko
kupera unonzi vati
vari kuita sei
wozi vaona 10 ichipinda pa 40 to 41 ise koma unenge wakutofa. Tikutosera pamvuri tichitiza zuva.
Aiwa.
Nyika yedu isika ndotaurira nyika yedu chachacha. Vakuru vedu chacha handivashora handinogara uchinzwa mavherasi handishore munhu handidi kuzora madhaka ndisingazive madhaka. Kuda kuti nyika yangu iendere mberi. Tinoti bhajeti yedu hombe chachau bhajeti yedu hombe totarisa denga iri topinda pamvura chacha health yedu.
Manje foni yenyu kamkwasha
unotofa nesina inotokupa mabakteria okudya.
Ehe, manje foni yenyu manje inenge yauda kuisaita zvakanaka saka zvatisaitaka ngatibatane next week timbodzokera kune Zimbabwe Red Cross ava nokuti pane zvataurwa zvakawanda tinzwe vapindure kupanyaya yeprogram dzavo dzavari kuita.
Ndatenda mabhazaibunogara muchindi ngozi vakana ezvino vanotondera mashure vachida advise vachibvunza kuti sema musina kupiwa nyika muri vanhu vari very talented like this.
Aiwa, no problem, tinokubatai next week. Vachibvunza
nevamamai vechipostories kuti ankomu kana mapinda pafoni pastudio 7 up munenge mapinda pamudzimu here kana pamasvigiro ndoti ndiri svigiro renyika izi.
Aiwa, tinokutenda
ii nyika yangu vana madzirasi vaite kunge maruva kushambaya waiwaona kanaka vanhu.
Ankomo hampedzi kutaura regai tiende kuna vakutadza ushe. Vakutadza ushe pindai tinzwe manzwa zvanga zviri kutaurwa naMP ava vekubhinga vachitaura pamusoro pekuti dzimwe dzenguva muri kubatsira maward mashoma. Taurai tinzwe.
Sezvo zviwanikwawo nokutsvaga kunenge kuchiitika nemamwe madevelopment partners vachiuyawo sokutaura kwava kuchiita honorable. Chishuwo chedu chokuti tinge tichiwedzerawo mawadha atinenge tichishanda ende tiri kutarisira kuti kubva muna December seZimbabwe Red Cross tichange tichiwedzerawo vatinenge tichibatsira sezvo ndatambotsanangura paya takawanawo karubatsiro bhichana zvezvekare kubva kuECO yakatipa imwe rubatsiro rwochaita kuti tikwanise kuwedzera vanhu vatanga tichimbobatsirana navo kwenguva yapfuura yese. Saka ndo zviri kuitwawo neRed Cross panguva iri kutevera. Chinangwa chinenge chiri chekuti vamwewo madevelopment partners vanenge vachiwana rubatsiro vange vachiuyawo kuzobatsirawo nedzimwe nzira.
Aiwa, tinotenda Chris.
Yes, Mavelas, unfortunately, we have run out of time. Mr. Prince Dube Kosmanda, unfortunately, we got you at the wrong time, I guess. Can you just say bye to our listeners because we are about to come to the end of the show?
Goodbye, listeners. But I think, Chris, it is important for me to say that we need every country to learn from these crowds here so that we develop means to ensure that we come up with sustainable means to ensure that our people don't get into the kind of challenges that we are having.
Okay,
we don't have water, we don't have food for our livestock as well. So it is important that we learn out of this.
Thank you so much. Unfortunately, we have run out of time. That was the Binga North MP, Mr. Prince Dube Kosmanda. You also heard from Mr. Kariko Gakutadzaushe from Red Cross. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Until we meet, same time, same frequency, same station. Good night.
I'm Marvelous Mtanganya. We are saying have a very good evening and a very good weekend. Let's meet again next week. Bye-bye.